Mumwe mugaro wemuchinoi valafjoi rupato vati zvinosuwisa kuti nyika iri kurangarira zuva iri munyika muine kupesana munyaya dzezvematongerwo enyika. Varupato vati vanhu vanofanirwa kubatana munyika zvozotekeshera mudunhu reAfrica rose. Izvi zvatsigirwa navaQFOT gara mushoma ava vati havaone chikonzero chekupemberera zuva ranhasi sezvo dzimwe nyika dzemuAfrica dzichiregerera zvizvarwa zvemuZimbabwe panyaya dzekugadzirisa zvinetswa zviri munyika.
No reason to celebrate Africa Day because the region is Africa. As far as we Zimbabweans are concerned, the words of the Inananyanis, Saga, Vardu Sabota, Sistim Yagaora, Saga, to celebrate Africa Day, to celebrate Achim.
VaChristopher Magaso vati hapana kubatana kwechokwadi muvanhu vemuAfrica umo mune zviwanikwa zvakawanda asi vanhu vacho vachishupika.
If really the economy can support what's there in Africa, as Africans, can I see it as
VaMagaso vati dai nyika dzakabatana mudunhu reAfrica dzingadai dzakagadzirisa matambudziko ari munyika munyaya dzezvematongerwo enyika ayo vati ave nenguva.
Vaifanira kunge vakarizova nyika siri muno muZimbabwe kudhara. But you know, it seems as if we even in neighboring countries they are benefiting from that.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvari Justina Mukoko vati kushayikwa kwezvinhu zvinodiwa mukurarama kwemunhu wese kunotyora kodzero dzemunhu izvo vati hazvienderane nemweya wekubatana muAfrica. Mumashoko avo paurongwa hwekucherechedza zuva iri hwakaitwa nezuro gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vatsibusiso mwoyo vakati vanofara zvikuru kuti African Union inogara yakamira neZimbabwe nguva dzose. Asi vamwoyo vakashushikana zvikuru netsaona dziri kugara dzakavhiringa dunhu reAfrica zvikuru rekuChamhembe uko kwakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. Zuva reAfrica Day rave nemakore 56 richirangarirwa kubva pakaombwa boka reOrganization of African Unity musi wa25 Chivabvu 1963. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.